Nembea.
Boys, you're a manicure.
Namuka mangwana ni zhangu, ndakatweleza Mteni mchipoa, fisina kana zesa, nikatrega ndimbo blaze. Before ndageza, nikapinzira wa phone na DJ Rhodes Beats, shikanzi tukita say andek studio, timbo no gadzira my hits. Ndopa ndabuda muma shits, nakananga kusing. Shikanzi ne mwana wa landlord, hakuna mvura. I think ndazo geza kumezone mwe mvura, ngari mteni mna chunga chidrum. Ndafura wardrobe, nichichaga cam. Ndopa ndasanga nizana ne photo album, ndaisi ngori ona mazwa SAS. Nengori shora pandavura first page, ndaona ndakatsika bora ndichiki mfan. Chidafu chine matama chaka kora, ndataza kutsika misa pfungwa, nakudza misa pfungwa. Nekuti baba vangu vaito da kuti ndiite zvesoka, ndataza kudaira muna nga chinoka. Rhodes Beats chinonoka, photo album ndandirangaridza ndiri mupfan. Rakandifungisa penyu andakurara, ma photo album.